manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chivabvu 27 2017 makateerera ku Studio 7 nepenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chingaose mananga hapana rizamhodzi. Isu hatina masangano akazvimiririra ane chekuita neNDC. Masangano ese ari muno muZimbabwe ane chekuita nenyaya yehondo yedumbu.
MDCT yoramba mashoko ekuti masangano akazvimirira oga anoongorora sarudzo anoitsigira mumisangano yainenge ichiita nezek nemamwe mapato.
Isu tinofara zek iri tigonera tinototi dai ramba ichiwedzera kugona kwai kana chambuipa kuzek bhikozi inoverenga mavhoti anenge avhotwa navanhu haitibetseri kuti tihwine tinohwiniswa nezvatoitira vanhu.
ZANU-PF inoti iri kufara nemabatirwo ebasa ari kuitwa nezek kunyange hazvo mamwe mapato anopikisa munyadzo zvematongerwo enyika ari kugunun'una. Ko, nyaya yecommand agriculture iri kushanda here? Tichanzwa kubva kuMDC neZANU-PF. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapato maviri ane nhengo dzedare reparamende anoti MDCT neZANU-PF ave kuita mimwe misangano nezek ari oga kuedza kuunza kuyanana sarudzo dzisati dzaitwa muna 2018. Asi kunyange hazvo vari kuti zvinhu zviri kufamba pane kukandirana makobvu nematete pakati pemapato aya. Kunyange hazvo ZANU-PF ichiti iri kufara nezviri kuitwa nezek inotiwo nyaya yemasangano anoti akazvimirira asi achipinda misangano kana achitsigira MDCT haisi kuifadza uye inodawo kuti masangano anotsigira ZANU-PF apinde misangano ine chekuita nezvesarudzo. Gweta vari nhengo yeCentral Committee yeZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana vanoti nhaurirano nezek dzakakosha pari zvino.
Takawirirana kuti tinofanira kugara tichitaurirana nezek zvinhu zvairi kuita zvichionekwa nomunhu wese uri zviri kufamba sei. Takapedza 3 days tichikwenenzura kuona kuti ndezvipi zvinoita kuti sarudzo dzedu dzisaita kuzopikisana kana toenderera mberi. Asi mungongoziva savanhu vane mbiri yokudyiwa vanongotya kuti tingangodyiwa neZANU-PF because ZANU-PF ine ideology. Takavataurira ipapo pameeting kuti please hamuhwini maelections nokutukirira zeke, munoina maelections nokuinda kuvanhu. We can spend your energies and she dies. Zeki adai, zeki haivoti. Zeki inoverenga mavhoti, avhotwa navanhu. Endai kuvanhu, munotengesa ideology yenyu, munotengesa zvamakamirira. Mugonere vanhu, vaite shuviro yekuti dai tatongwawo nemi. Nekuti iko zvino vari kuona ZANU-PF ichivagonera, havana reason kuramba kuivhotera.
Asi imi sebato reZANU-PF muri kufara here nebasa riri kubatwa nezeki kana kuti pane zvamuri kugunun'unawo nezvisarudzei?
Isu tinofara zeki iri kutigonera. Tinototi dai ramba ichiwedzera kugona kwai kana chambuipa kuzeki bhikozi inoverenga mavhoti anenge avhotwa navanhu. Haitibetseri kuti tihwine, tinohwiniswa nezvatoitira vanhu nenhoroondo yedu nemagonero edu. Ndianotwinisa kwete kuti zeki inotwinisa, inozongoverenga mavhoti. Asi toona basa rai vari kuita zvakanaka, havana vai vanofevha isu pane havatifevhiwo patakona vanotudza kuti musadero patagona kuti ramba yemuchidero.
Asi kavanopikisa vari kutiwo vari
ndaitova nechigunun'uno chokungoti kana vosarudza civic society inouya kumaworkshop edaya vandasiwa nokusarudza civic society inofarira MDC vasingaoniwo civic society inotifarira samaoveteran havadi kuvadaidzawo kumasangano anenge vachitrena vamwe.
Gweta vari nhengo yeCentral Committee yeZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana vari parunare muHarare. Asi sezvo chitema tisina divi ratinorerekera tabatawo munyori munyadzi sarudzo MDCT vamurisi zvizwai tikavabvunzavo mashandira varikuita nezek.
Mutangano weMDC kune pundutso yatiri kuwana nezvigozvero zvatanga richichema nazvo panyaya yesarudzo yemunyika yedu yechipikirwa. Pane zvakawanda zviri kuuya. Tinoimba kuti vazhinji makaverenga nenyaya dziri kuti kwakuuya vhota zero new one, kwete iya yanga iripo yavamupebe yanga ine vanhu vane 200 years old yaishandiswa mavhota slips kuti munhu anongovhota paanodiya wotengerwa hwahwa unovhota apa achikwanisa anovhota nzvimbo dzakasiyana-siyana. Zvakare tinofara nenyaya yekuti Zano PF yakazozviona kuti zvakakosha kuti ive ichibatane pamwe chete nesu kuti tigadzire nyaya yedu yekuti nyika yedu inofamba sei.
Ivo veZANU PF vari kutiwo pane imwe misangano yamuri kuitai masangano akazvimirira oga anenge ari kuya achitsigirana nemi zvekuti ivo vanoti vaisa chikumbiro kuzeki kuti kana poitwa misangano kuuyewo masangano anotsigira ZANU PF munoti kudini mashokwani?
Chengawo semananga hapana risina mhodzi. Isu hatina masangano akazvimiririra ane chekuita neMDC. Masangano ese ari muno muZimbabwe ane chekuita nenyaya yehondo yedumbu kuti vana veZimbabwe vakagara jikerere zvakanaka here, vana veZimbabwe vari kuwana mabasa here, vana veZimbabwe vari mavhenda ipapo paari ipapo ari kushanda zvakanaka here, and so on and so forth. So hatina maorganization anonzi ndeMDC, but maorganizations arimo anogona kuidentifya nekozi yeMDC yekutoda kuti pave nerusununguko, pave nemaguta, munhu wese adye uchipa anenge ari ipapo.
Munyori munyaya dzesarudzo muMDCT vamurisi zvizai vari parunare muHarare. Chirongwa chedu chatinotarisa nezveupfumi nasi tiri kutarisa nyaya yeCommand Agriculture iyo iri kutungamirwa nemumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. VaMnangagwa vanoti chirongwa ichi chabudirira zvikuru uye chakwanisa kuwanisa vanhu vanodarika mamiriyoni maviri mabasa, asi vanopikisa vanoti chirongwa ichi chakundikana zvachose. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri weMDCT vaOpet Gutu uye vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakarerekera havo kuZANU PF vagadzira chirumhanzu. Totanga nekunzwa kubva kuna vachirumhanzu.
Ndozvotaridza kuti Zimbabwe are now in charge of zvicherwa zvavo zvese zvamunoona, nyoka, miti, makomo, everything zvinge zvava zvamaZimbabwe. Ndochiva kune nyaya yamataura yeCommand Agriculture. Shuwandiudzei kana mari yakaita se 300 million ichikwanisa kupararira mumomo yavanhu veZimbabwe, tingati zvona zvisiri kufambeiro. Iye zvino nenyaya yeCommand Agriculture iyi, mari haina kubva kune dzimwe nyika asi iri kubva muzvizvarwa zvamaZimbabwe. Avo vakuona kuti hurumende inofarira kuti vanhu vatema vabudire, ndo vari kuuya nefuweri, vari kuuya namachemicals, mafertilizers nezvimwe zvakadero.
Vagudu chimbopinda itinzwe, muri kuona kushanda here kuri kuita chirongwa cheCommand Agriculture ichi?
Isu tiri muno muZimbabwe tinofamba tichienda kumaruwa uko, tiri vanhu vekumaruzevha, ndo kwatakakurira tikazvarirwa. Hakuna chiriko, kungotaura. Vhiki dzapera mbiri idzo ndakanga ndiri kune imwe nzvimbo kwana Mhondoro, Mashonaland and West Province. Zvandakaona nemamapurazi atakafamba akapiwawo vanhu iyo yeland reforming, ukaona zviripo nezvavanotarisira kuti vachakohwa, hapana zviripo. Vazhinji vacho kungokwanisawo kuti vangangoita kunge zvataita zviya tiri kumareserva, kungokwanisawo kurima nokukohwa zvako zvokudya nemhuri yako. Zvokuti hanzi Commande tichazoendesa 2-3 million tons chii kuZMB, hakuna, kungotaura. Ndosaka ndiri kuti zviri paground nezvinotaurwa nevakuru veZANU hazvipindirani. There is a mismatch pane zviri paground zviri kuitika pasi nezvavanohereketa nezvavanotaura. Zviri kutaura Comrade Gadzira hazvindishamisi. Kwachirumhanzu ikokoko nokunaya kwakaita mvura kudai, ukaenda kwezvozvi kune njara inotyisa zvokuti vanhu vanotoda kubatsirwa kupuwa food aid iyo mvura yakanaya, nekuti vazhinji havana kunge vachikwanisa kuwana mafertilizer, compound D ammonium nitrate top yakashaikwa yaingopuwa vamashefu.
Alright, regai timbodzoke kwamuri vachirumadzu tichibvudza kuti mazuva apera yatakazonzwa mumutedzere wemutungamiri wenyika vamunangagwa vachiti kwakawaniswa vanhu mabasa vangasvika iwo mamiriyoni maviri nekuraudzira nechirongwa icheo chechikomanda agriculture. Ichokwadi here ichi?
Kundizvozvozvi, saka munhu wese angari mumunda achirima. Dambudziko rina vanhu vazhinji ndirokuti kana tichinzi employment, ivo vanhu vari kufungidzira kuti madzima edu anenge ari kudzimba iko, vana vedu vanenge vapfuura above 18 years kana kaenda kumunda, kunonzi is not employment. Saka zvinotivhiringidzei kuti vanhu vazvinzwisise. Ndosaka tichiti yedid bin kuti vanhu vanobuda mupfungwa dzavarungu vachizviisa kupfungwa dzavanhu vatima, vachaona kuti munhu wese anga achishanda.
Vagutu pane mabasa akadai here?
Saka vice president vavamunanga
blessing regandipindura munzo wavabvunza comrade Gadzira. Vice president Emmerson Mnangagwa munhu mukuru igweta.
Pavakataura
iwo kuti hanzi ta creator 2.2 million jobs, indakafunga kuti pamwe kuda vari kuita nyambo vari kutamba. Nokuti zvokwadi munhu mukuru akaita savamunangagwa kuti varekete vataure zvakadaro, haa, handiona sokuti inyambo wakuda vavaide vaitamba zvavo. Ivo vanoziva, vanozviziva pamwoyo pavo in his heart of hearts kuti hakuna zvakadaro, 2.2 million jobs hakuna.
Avo vanga vari mutauriri wemudct vaobert gutu uye manzwawo kubva kune vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakarerekera kuzanup f uye vari murimi vagadzira chirumanzu. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare. Chirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nasi tiri kuita hurukuro navanathan Nkomo, mukuru weCivil Protection Department muhurumende. Tatanga nekuvabvunza nezvekubatsira kwavari kuita vanhu vari kumaruwa vakawirwa nedambudziko remafashamu emvura vakaparadzirwa dzimba nezvipfuyo zvavo.
Tinoziva kuti infrastructure ndiyo yakanyanya kukuvara, saka mukufamba kwenguva tichiri kutarisira rubatsiro rwokuti tigone kuva nezvivakwa zvedu zvitsokere pazanga zviri, asi taakutarisira kuti zvinge zviri nani kupfuura zvazvanga zviri, nokuti taakuziva kuti kukauya mafashamu akadaro paakudiwa zvivakwa zvakasimba sei.
Zvinoreva here kuti zvimwe zvinenge zvaakubviswa pazvanga zviri tichitarisa zvikoro izvi?
Tikatarisa sekucholocho chokwadi tichitaura nemi pari zvinezvi, tiri kutotarisira kutoti tibvise vanhu vamwe pavanga vari, nekuti hatichadi kuramba tichingotaura nenyaya yezvemafashamu nevanhu vari kuwirwa nemafashamu. Tonga taakutotarisira kuti vanhu vamwe vabviswe pevari vachienda pamwe patinofunga kuti panonga pari nani. Apa ndo patinotarisira kuti hatitiri cholocho chete changa tichizoitira mamwe matunhu akawirwa nedambudziko rakafanana neriri kucholocho, asi zvinogona hazvo kutora nguva.
Asi zviri kutambirwa sei nevanhu izvi?
Vanhu vanozvitambira nekuti dambudziko ravakasangana naro mukomazulu iguru kupfuura ravangazoda kuzotarisana naro zvikana zvadzokorora. Saka vanhu vese hapana ari kuramba. Handina kumbonzwa kana runyero kupe rwemunhu anotaura kuti ini handidi kubva pandiri. Munhu wese akangotarisira kuenda kwaari, ende pari zvino karikiriki kuti dai tagona kuti pedza zvese zvatoda kuita mvura isati yatanga kunaya.
Tichitarisa kunzvimbo dziri kumaruwa kana kuti kumareserva uku, ndekupi kwamuri kunyanyoshanda zvakasimba iko zvinezvi kugadzirisa iro dambudziko iri?
Hurumende inowanikwa pese pese. Hurumende haikwanisi kungotarisa dunhu rimwe chete, asi tinonyanyotarisawo kwakanyanyowirwawo nedambudziko guru kunova kucholocho. Asi mukatarisa kunana Umgoza, kunana Nkaye, kunana Lopane, anabulilima, Mangwe, Gwanda, Umuzingwani, Insiza, Mberengwa, Gokwe North, Gokwe South, Chirezi, Mwenezi, Chivi, Mashingo, South District, twenda kumanikaland, Mutare, Bohera, Kariba, Urungwe, Guruwe nemaundawe. Ndo dzimwe dzenzvimbo ine matambudziko akafanana neiwawo. Hatinotarisira izvozvi, tiri kumbopa zvedu zvimwe zvinonga zvichiuya, asi tiri kufunga kuti taita kuona kuti vanhu tivabvise unoita kuti varambe vachivirwa nedambudziko remafashamo iro.
Mukupeta nyaya yedu vangomo, tichitarisawo kuti kana paine vamwe vana vezimbabwe vangava vari kunze kwenyika kana kuti munyika vanoda kubatsira, vanoita sei?
Ndo zvatakatotarisira izvozvo mukoma Zulu. Ndinofunga masvondo matatu apfuura tine vana vekubulilima vanosenza kune dzimwe nyika kunana Botswana, ndo kupedyo nebulilima kao. Vakatotipawo zvimwe zvavakatipa kuti tibetsere kunana bulilima, vakabatsirikana zvikuru. Saka kana paine vamwe vanoda kutibatsira vanotibata isu vebazi rezvekubatsirawo vanonga vavirwa nematambudziko akadai. Asi vanogona kuuya kubazi rezvematunhu zvivakwa nedzimba tinowanikwa pamakombe building, kana kuti vari zvakaita kwamuruko mhiri kwemakungwa mukoma Zulu vanoenda vanotimiririra kuma embassies edu enyika yedu yeZimbabwe.
Avo vanga vari vaNathan Komo, mukuru weCivil Protection Department, vanga vari parunare muHarare.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro naMuzvare Busi Mhlanga, chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica pari zvino. Tombonzwa nhoroondo yaMuzvare Mhlanga kuti vakabva sei kuchindunduma kwavakange vari kuchikoro vachienda ivo kunoita zvidzidzo zvepamusoro kuSouth Africa. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu.
Maita henyu ndinofara kuva pano.
Tipeiwo nhoroondo yeupenyu hwenyu.
Ini ndakadzidza kunonzi kuChindunduma High School. Pokutanga regai nditangire kuprimary school, kana kucrash kana muchindibvumira. Ndakadzidza kuMount Darwin, ndiko kwandakakurira. Ndakaita zvidzidzo zvangu zveprimary school kuMount Darwin Primary. Ndakadzidza ikoko, ndakasumudzira zvidzidzo zvangu zvesecondary, ndakaenda kunonzi kuChindunduma High School. Ndichibva kuChindunduma High School, ndakaenda kunoenderera mberi nefundo yangu kuSouth Africa. Inini ndakakurira kuMount Darwin.
Mm-hmm.
Mount Darwin itauni iri kuMashonaland and Central. Vanoi classifya sekuti growth point panguva iyoyo. Yanga iri nzvimbo kunoitwa mining nefarming. Ya risi dhorobha rekuti rine mukurumbira chaizvo. Saka ndichi ndiko kwandakakurira, it was a very small town. Vasikana vazhinji vemunzvimbo iyi vaienda kuma child marriages. Vairodzwa vachiri vadiki. Vamwe vacho they would voluntarily do so, vasina kumanikidzwa kana navabereki, asi kungosarudzawo kuti ndakuda kurorwa nekuti zvaita kunge zvinodadisa. Inini pamanguzuva ndaikura mudhorobha iro. Saka kuti mukana wechikoro wauya kana chikoro, zvinhu zvanga zvisinganyanyi kukurudzirwa chaizvo. Taitongoziva kuti takapedza grade 7 mumwe wedu akunororwa, kana kuti mumwe wedu akunotengesa, akunoenda kuMozambique vachinotengesa kana vakuita zvefarming. Asi inini ndakashingirira, ndakada zviri mberi, ndakada upenyu hwakasiyana newandanga ndiri kuona shamwari dzangu, hama dzangu, zvandaiona zvavanga vakupinda mazviri. Ini ndakatisarudza kuti ndinoda upenyu hwakanaka, upenyu hwekuti kana ndakutarisawo kumashure ndoonawo kuti pane zvandakaitawo, pane zvandasiirawo vamwe zvakanaka.
Ungati wechii chakanyanya kukushingisa tambonzwa uchitaura kuti mai panguva iyoyo vanga vasiri kwamaigara? Mai vanga vari kupi pamakasara na baba?
Mai vakaenda vakanogara kuBelgium, vachizopfurira kuti vanogara kuThe United Kingdom. Mai vakaendeswa kunzvimbo iyi nekuti economic hardships. Vakasarudza kuti vakatigarisa pasi, vakaona zvakakodzera kuti vafurire mberi, vanotsvaka basa kuti tiwane imba yokugara, kuti tiwane mari yekuti tienderere kuzvikoro kwataishuvira nekwataida. vakatudza kuti kuti vange vari pamwe chete na baba nesu zvainge zvakaoma kuti zviitike. Saka ivo vakaona kuti regai vaende kunze vanoshanda.
Chii chakazokupa drive kana kundiso yekuti kuti aiwa inini ndikapedza panapa ndauda kutoenda ku South Africa iye zvine zvamuno mu America?
Inini ndine mukoma mumwe chete ndiye musikana wokutanga anonzi Yvonne, kozouya ini, kozouya hanzvadzi yangu neumwe munin'ina wangu. Mukoma wangu ndiye akatanga kuenda ku University of Pretoria. Iyewo ndiye akandikurudzira kuti zvinoita. Ainge asinawo kupasa ma A levels ake zvine mukurumbira. Asi nekuda kwekuti ndakaona achishingirira kuno apply. Tose tichibva mu environment iyoyo akafanana, tichigara pakafanana, tichidya from the same pot. Ndakaona ane tariro nezviroto zvekuva munhu ane chiremerera mu society make. Ndiye akatanga ku apply akaenda. Saka ini ndaingotarisira ndichingoti ndoda kuitawo zvaita mukoma wangu. Ndoda kuitawo zvaita mukoma wangu kusvikirawo ndazvipa simba rekuti ndidzidzewo ndichiteerawo maakafamba imomo. Ndakati kana akafamba nenzira yandakafamba nayo inini chinonditadzisawo chii? Ndobva ndafambawo nenzira imwe chete iyoyo ndava pano.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Busi Muhlanga kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Maita basa nemukana uno.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanga Nyahuye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda Marvelous iko zvino tochienda kuna Jonga akandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Ndinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tine hurukuro na sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvehuori yeAfrican Parliamentarians Network Against Corruption muZimbabwe vaJames Maridadi kuti tikurukure pamusoro penyaya dzehuori hunonzi huri kuitwa muhurumende asi husiri kutorerwa matano. Tinogamuchira nemufaro pastudio 7 vaMaridadi.
Ndinotenda.
VaMaridadi, mungatiudza kuti basa rinoitwa nekomiti yenyu nderei?
Komiti iri munyika dzakawanda pasi rese. Komiti yakaonekwa zvakakodzera nevemabazi emaparamende vamiriri vevanhu kuti vange vachiumba komiti yakadai, nekuti zvakaonekwa kuti pasi rino rese nyaya dzainoshungurudza vanhu inyaya dzehuori dzinoitwa kunyanya nevanhu vari muhurumende. Zvinova zvinoita kuti vanhu vanomiririrwa nevanhu vanomirira vanhu muparamende vatadze kunge vachiita basa ravo zvakanaka, nokuti mari yese iri kuperera muhomwe dzevanhu vashoma, haisi kuzosvika kuvanhu kuti ivando dzeupenyu hwevanhu. Saka pakazoonekwa kuti ngapatangwe sangano rinonzi APNAC, African Parliamentary Network Against Corruption, rinenge richiona kuti nyaya dzehuori dzakamira sei, richiburitsa nyaya dzehuori pachena, richiedza zvakare kuti rishande nehurumende nemapazi ehurumende nemapazi akazvimirira ega anorwisa nyaya dzehuori munyika. Saka ndikati ndotonzwo kana kuti chinangwa chesangano redu.
Saka kuti imi muzopinda musangano iri muri muZimbabwe zvakafamba sei, rakaumbwa sei muZimbabwe?
Pane sangano ratinoti riri pamusoro pacho rinonzi GOPAC, Global Parliamentary Network Against Corruption. Saka sangano iroro zvarinoita rinoti mapalamende enyika nenyika ngavange vane ravo bazi rinonzi APNAC. Saka ndobva maparlamentarians vaona zvakakodzera kuti ni ndiite sachigaro wacho chairman, secretary general, munyori mukuru webazi iroro ndi Honorable Kindness Baraza veZANUPF, vachitedzerwawo namai Priscilla Misahera Mushonga vanomirira imwe MDC. Saka ndingati executive yedu ine vanhu 11.
Mashandiro esangano iri kana kuti ekomiti yenyu muZimbabwe muri kuona muchishanda sei?
Ndingati inini chinoita kuti chishande zvakanaka zvinoendera nekuti sachigaro wacho anoshanda sei. Sachigaro wacho ukaita kuti zvinhu zvishandike zvinoendeka. inini ndiri munhu anozivikanwa ndiri nyadzi kuda kurwisa huori. Ndinoona kuti huori ndowakuwadza nyika. Saka ndikati kubvira pandakaitwa sachigaro pane mwedzi mumwe chete nechidimbo apfuura, ndiri kuti kune vandinoshanda navo vakomana, ngatiregei kumira, ngatimhanyei nenyaya dzehuori tidziburise pachena. Kunyanya-nyanya vanhu vanonzi maduty bearers vari mumaofisi anofanira kuti ange achipa zvakakodzera kuvanhu. Vachitadza kuita izvozvo nekuda kwehuori, tinoda kuti tizviburitse zvizikanwe pachena. Saka ndikati ndozvandiri kumhanya nazvo pari zvino. Saka panenge pane bata mupfupi bata murefu panyaya iyoyi kusvikira na paramendi ino yapera muna 2018.
Asi muri kuona muchitsigirwa here nevari muzvinhano zvinofanira kunge zvichiendesa vari kuita huori ava kumajeri?
Nyaya iri kunyangonesa ndeyekudai suwo. Vanofanira kunge vachitsigira kuti vari kuita huori vaende kumajeri ndo vamwe vacho vane huori hwacho. Ndo vamwe vacho vatiri kuti ava ndo vanofanira kuti vari pamberi vachienda vamwe vachitevera kumashure. Saka toona kuti rutsigiro runokwanisa kuti netsei. Asi kana tichida kutaura rutsigiro, hatitaura rutsigiro rwemunhu. Munhu akazvimirira semunhu, sedungamunhu. Tiri kutaura ofisi yemunhu. Kana tichitaura yeZimbabwe Anti-Corruption Commission, hasi kutaura makomishinazi kuti komishina nhingi. Takutaura Zimbabwe Anti-Corruption Commission sebazi racho rese kuti mutemo unoti chii nenyaya yekurwisa corruption yeZimbabwe Anti-Corruption Commission. Tobva taonawo kuti matare edzimhosva, bumbiro remutemo rinoti chii maringe nematare edzimhosva nekurwisana kwavanofanira kuita nenyaya dzehuori.
Aiwa, tinotenda zvikuru vamaridhadhi nekuwana nguva yekutaura nesu.
Ndatenda hangu baba, ndatenda zvikuru.
Manga makateerera kuna sachigaro wekomitii yeAfrican Parliamentarians Network Against Corruption muZimbabwe vaJames Maridhadhi, vanove mumiriri wemabvuku tafara mudare reparamende vari vebato reMDCT. Muchirongwa chedu upenyu hwedu chamunopiwa neni Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndokusiyai maoko aBlessing Zulu.
Aiwa, tinotenda Jonga. Asi tisati tapedza chirongwa chedu, regai timbokupai kambo sendekera kubva kuna Ja Praiser na Mafike Zulu. Ko kambo sendekera kubva kuna Ja Praiser featuring Mafike Zulu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Aiwa, hamadiwa, sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yedu nhau zvakare. MDCT yoramba kuti masangano akazvimirira oga anoongorora sarudzo anoitsigira mumisangano inenge ichiitwa neZimbabwe Electoral Commission nemamwe mapato ezvematongerwo enyika. ZANU-PF inoti iri kufara nemabatirwo ebasa ari kuitwa neZEC, kunyange hazvo vamwe vanopikisa vari kugunun'una zvakanyanya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu dzeshona pawebsite yedu inoti www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti Murare zvakanaka vatereri. Tokusiyai mina Chris Gande munau dze Sindebele.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 27 kwenkwezi 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe udlakela oluqhamuke ngeviki edluleyo lungaba lubangelwe ikukhethana kwemihlobo i-tribalism.
Bayibamba nje ungazani ayayiqaki ngathi ngama factions kuphela khona, kodwa ke okubangela ukuthi kube lama factions yimihlobo yena lemithathu leyi.
Lamhla sikhangela udaba lokuhlukuluzwa lokubulawa kwabesifazane eSouth Africa.
Unombiselo besijongele into ezinithi kuso, besingajongelanga ukuthi namhlanje kuzawubani.
Kwezemaphandleni lamhlanje sivakatshela eBinga lapho okulodubo lokusilela kwamanzi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Udlakela luqhamuke ngeviki edluleyo emahofisini ezanu PF kobulawayo lungaba lubangelwe ukukhethana kwemihlobo i-tribalism na. Kulezi phathamandla zebandlaleli ezichayane zalimazana ngeviki edluleyo emahofisini aleli bandla kwabotshwa ezinye. Namhla leli bandla lwelikhangelele ukwenza njalo omunye umhlangano emahofisini la. Sixoxe lomgcini sihlalo webandla lezanu PFS Gabeni Sebulawayo District umnumzana Magura Jarumbira ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kathesi kule 27 options ku Youth League, yona i constitution yethu ivumela only 13 options, more than 13 options i automatically here is dissolved yodwa. So akula Youth League ekhona u Dennis Ndlovu ne top 6 yakhe bonke abavotelwanga. So bona bamele bayamelela abantu ababafakileyo kumapositions. So bona ngase besithi kule tribalism, akula tribalism ekhona. Abantu who are aggrieved abangafuniyo izinto eziyenzwa labo Dennis bonke yibo aba aggrieved ngezinto zonezo, ngoba as far as we are concerned about this, u Dennis yena ngokwakhe ngasi ngafaka umuntu ongu acting chairperson, acting chairman kumele ahlale for not more than 90 days, 3 months. Yena kathesi it's now more than a year lokho engafuni ukuthi kubizwe ama elections. So akula into enjalo vele.
Ye, manje sikhuluma nje kuhamba njani kwakathesi liyafika yini emahofisini likhulumisana?
Right. Sina okwakathesi uDennis yena ngokwakhe before bangithumele i-delegation ngoba kade becela ukuthi bakuhambe lami. Ngoba mina ngithe angisazongikwanza ukuthi ngoba into kade beyibonile egroundini mina abantu ngamobilize ukuthi umhlangano lapha ume. And ama-vendors bonke siyabanceda ngingabiza imihlangano mina abantu ababuya eDeviso, abantu ababuya eZanu-PF. Kwakubuya abantu abaningi ukuthi yena uDennis ngokwakhe abakwanisi ukubiza abantu abanjalo. Yikho besekade zecina sebesithi Jarumbira sicele ukuthi sikhambe lawe. Mina ngibatshele only ama options ukuthi ngani funa ukuhamba lani. Ngicela one, uKasikwele kasebenzele abantu and uKasikwele kade efuna ukugive upresident ngezinye izinto. Ngatsho ngabatshela ukuthi asipaseni i-vote of no confidence njengamanye ama-provinces. That's point number one. Point number two, ngabatshela ukuthi i-Youth League ile 27 co-options and it's against the constitution. Kungafika ama-co-options awo ayi-14 kuphela, automatically iya-dissolve yodwa. So ngabatshela into ezi-three kathesi kuma-districts okulama
Olo ke ngumnumzana Magura Charumbira umgcini sihlalo wesigaba seBulawayo district kubandla lezano PF ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje siphinde saxoxa lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Maxim Kandla webandla le National People's Party othi ukubandlululana ngomhlobo ubahile ebandleni lezano PF.
So yiko kuhlupha khona ke lapha inketha abachaba ikona civil tribalism ethile ehamba ngqo esitaradini lapha kodwa ke bayibamba nje ungazani ayayicaci ngathi ngama factions kuphela khona kodwa ke okubangela ukuthi kube lama factions yimihlobo yena lemithathu leyi ngapha kule male mandibeleni ngale kukhangelwa amazizuru lamakaranga abahlangani abantu lavo bahlanganiswa nje libala lele lesubject lesikolo yokuthiwa kule shona yena yi-subject yesikolo enza ukuthi umuntu ephume kwakhona ula ma-subject angu-4 awapasileyo kumbe angu-10 awapasileyo kubalisa leshona subject phakathi laphana kodwa ngemihlobo yabo sibili bona ngokwabo akuyasiwa laphana kuleyani iphathi lana kakubanjananga kukhangelelwana sibili kubi amakorekore hayi yibo bona bona labana bane-power ke labo baphezulu labo ukwedlula abayirosi kodwa-ke amandla sibili aphakathi kwamakaranga lamazezulu yikho kufiwa khona ke lapho kulenti khona amandebele vela kulabo abane-power lapha njengoba nabona uSimon Khaya moye wayengu-chairmini bahle bamkhupha khona sabe bekhuphela ukuba ngu-chairmini akusela chairmini kuzani yikho lapho obona khona ukuthi khona wo laphana kubangelwa yilokhu laphana kubangelwa lokhu ungalandela kuhle sibili indlela zabo indlela yakhona iningalolo hlobo kuleli lizwe ubona begwazana kuthaywana phakathi emahofisini kuthawana langamatshe
OG40 labo Lacoste bona behlukana njani kuyini okubabambanisayo amaxuku nalatshene
laphana behlukene ungakhangela iLacoste leyi hayi laba phela ngamakaranga lawo bolukhuzini labo umnangagwa laba somazizulu so usukhangela iTsholotsho declaration liyana yayiqathanisa umnangagwa umnangagwa nojonathan umoyo kapakazi bebe lamazwi ahlithanayo ukuthi khona bayahlithana kumbe balokukhangelelana phana so-ke laphana liyana yindlela yokuthi khona becente ujonathan usalwisa laphana ukuthi ecente ekhuphe laba abangathi balamandla nyana laba abangasoze bephazamise iLacoste ngakho-ke iLacoste lalo le group 40 le akungeke kuthayiswane-ke laphana
alo ke ngumnumzana Maxim Kandla ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo engowebandla le-National People's Party ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la kushortwave 4930-6065, la ku 15460 kHz. Nilakho njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com, la ku Facebook ekhasini lethu ele VOA Indebele.
Ukwanda kokudlengulwa lokubulawa ngesihluku kwabesifazane kwele South Africa sekwethuse kakhulu abesifazane beZimbabwe abahlala kwele South Africa osekusenza besabe kuhamba emphakathini. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Unombiselo besijongele into ezinithi kuyo besingajongelanga kuthi namhlanje kuzawubani
lo ngubabakazi kanombuyiselo nombewo oleminyaka yamathumi lanhlanu ongomunye wabesifazane abasanda kubulawa mahlayana kwele South Africa. Ukubulawa kwabesifazane laba sekulethe kwesaba kukhulu ikakhulu kuzinkulungwane zabesifazane beZimbabwe abahlala eSouth Africa. Ngempela viki edlulileyo kutholakala izidumbu zabesifazane abane eSoweto labo bedlongulwe babulawa. Lezi ngezimbalwa zezihlakalo zokubulawa kwabesifazane ezithaqise inwele zabanengi. Umgcini hlalo wenhlanganiso yezimi imbokodo unkosazana Victor Mathudu uthi iningi labesifazane beZimbabwe bathi sebesesaba lokuhamba emphakathini. Uthi besabela njalo labo abahlukunyezwa emtshadweni yabo.
Uhlupho olunjalo luningi kakhulu ngoba ungananzeli abantu besifazana basuke eZimbabwe umuntu uzalapha akakutholanga lokulaywa nje esekhaya abantwana abancane basuke ezikolweni usebuye lapha eSouth Africa fike lapha mhlawumbe uyaqala lokuthandana nje la noma sehlangana lenkinga akula babakazi uzaqonda kuya thayi babakazi lapha sokunje ugcine ihlale bekezela kuloya inkinga agcine sebulewe njengalokho esibona kusenzeka.
Ngakwelinye icele obona ukwethulwa emphakathini kwehlelo zalihlanganisa unkosikazi Corence Mkhosi Ncube uthi labo ababhekane lokuhlukunyezwa izithandwa zabo loba omnyeni babo abathintane lenhlanganiso yakhe ukuze bathole usizo kungakonakali.
Njengenhlangano yezimo imbokodo bangasi approacha ekusi approacha ngabo singabasiza ngokuba layela kuma counselors ku free baya bafundisa ukuthi mangabe usemathandweni usohlangane nesimo esinje usiyendla kanjani.
Unkosazana Mathuthu uthi balohlelo lokukhulumisana nabesilisa bezimbabwe kwele South Africa ukuze kwanqatshelwe izehlakalo zokudlwengulwa lokubulawa kwabesifazane. Kanti ke unkosikazi Mkhosi Ncube uthi kuqakathekile ukuthi abesifazane bazimele ukuze bangagcini sebeqinisela behlukunyezwa ngoba bencenga ukugcinwa. Melestudio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapho.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampa bafube mbula
yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje ngise Binga North ku ward 11 lapho okulodubo lokusilela kwamanzi akula clinic injalo kunengi izakhamizi ezikhala ngakho. Ngilo councilor wakulindawo umnumzana Amaxon Mudimba. Ngiyakwamukela kuhlelo councilor.
Siyabonga Ntungamile.
Akusichazisele ngendubo elibhekane lazo.
Lapha eBinga North lubu ward 11 silo dubo lwamanzi. Amanzi kulezikolo ezindile ezintsha ichilele ma-primary akula manzi lapha ama-teachers vele bahlala betransferile every term achintshatshintsha ngenxa yokuswela amanzi. Abantu bakha amanzi emfuleni ndemi elokhu zenini emansenya primary lakho futhi amanzi akukhona akhathana. Emansenya isikolo is 3 years old akula classroom block sebenzisa lokho kwe-isikolo zotshani lezi. So ama-teachers ayadubeka balala ezindlini zotshani. So i-challenge esilayo ngama-teacher ihlala etshintshile every time labo abantwana bathwala kanzima ukuthi babambisise ezifundweni zabo. Asila even iclinic siyatravela to Kariangwe. Kariangwe is the best distance from our ward is 20 to 28 kilometers. We are elokuzeme Kariangwe hospital then Mchesu hospital almost same distance. So lapha vele sihlala silo dubo especially kuma tenetic case. Last year saba lokuzeme le maternity problem umuntu wazithwala efuna ukulokhuza but then ngenxa ye-distance wagcina umuntu esefile. So siyakhala kakhulu ukuthi nxa kulo muntu ongakwanisa ukusinceda basincede.
Umuntu owafayo ebeletha lo okhuluma ngaye singathi ngumuntu yedwa nje kumbe sokulezehlakalo ezinje eziningi?
Vele almost every year vele sihlangana lobunzima bona lobo.
Iziphathamandla zikahulumende ziyake zifike yini khona ngapho lizama ukukhulumisana lazo?
Ya ziyake zifike but impendulo yangikhona ayikathi ukuthi singancedwa yini. Ekansilini silama i-3-year role plan sayibhala kathesi silezi thina esazishaya ama-block break akhona 2000 lama-door frames siyajova but vele iplan yangikhona is 5-year plan mbijana kathesi imali kazisatolakala ukuthi abadala sithi bahlangabeze badonate bahlanganise izimali sezihlupha lapha esikolweni futhi lakho kufunda izimali. So i-challenge yangikhona ndikuzaqhila lokhu esakuthengayo kuzaqhila sekubolile lakho.
Indaba yamanzi yona ukhulume ngechilelema lemasenya akatshana okunganani amanzi kulezi kolo lesi?
Lokhu zeni esilele ema primary indawo yangikhona ga ila manzi I water table ngayikhona ikathana so kulesi bholani sakudala esagejwa ngoloku zen osikanyana kubo 1957 esadavelele lokhu zen Zambezi River khona isibholani lesiyana amanzi ahlala khona so I distance yangikhona siye esikolo almost 3 to 4 km.
Ngabe lalele abanganceda imhlambe bengaba ngabe enhlanganiso ezizimeleyo kumbe bona abakahulumende councilor mazibano ngathanda kubatshela wona
mina bengisithi ngabe funa ukusineda ngamanzi especially ethilele emangazi kumele zesinedele solar system ukuthi sidonse amanzi asesibhoraneni lesiyana abuye ebantwini lapho esikhona isibhorane lesiyana sikatshana labantu so bengasidonsela balethe amanzi ebantwini kuyabe kungcono labo ama-teachers bengadaba because i-challenge ekhona ngamanzi then kuklinikhi besicela sibithi ukuthi uhulumende asincedise ngoba thina njengezakhamuzi siyazama by all means sazithengela i-cement ama-door frames but even engakagwana ama-door frames nama-window frames besicela uncedo sibi ukuthi sincediswe kwenzela ukuthi lathi sibe siseZimbabwe kade sasikho eZimbabwe because i-health yethu vele iku-risk.
Hayi isile themba balalele lizaluthola uncedo eliludingayo councilor bekukuhle kuba lawe kuhlelo siyabonga
siyabonga ntungamini
lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lo mnumzana Maxon Mudimba ukansila ka ward 11 eBinga North asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Siyabonga ntungameli. Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa lo nkosikazi Victress Mathutu wenhlanganiso yembokodo ephathisa abesifazane kwele South Africa. Bala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga mnawethu.
Ungasitshela ukuthi njengomuntu wesifazane ohlala eSouth Africa, kukuphatha njani lokho esikuzwayo ukuhlala kusenzakala ukubana kulamantombazana labe esifazana abahlukuluzwayo abanye begcine bebulawa?
Yazi indaba ebuhlungu kabi leyo mnawethu. Yazi kubuhlungu enye indlela ngazi ukuthi ngiyakuchaza kanjani. Kodwa mina njengomuntu ongumgcini sihlalo webizimi imbokodo inhlangano esungulele ukubheka izinto ezifana nalezo kusuke ngibone kulesidingo esikhulu sokuthi le nhlangano siyayidinga. Le nto yenzakala lapha eSouth Africa thina singamaZimbabweans kodwa yenzeka ebantwini basifazana and thina esilapha kubuhlungu kithi ngoba noba nini la kuwe sokungenzeka into ebuhlungu kakhulu.
Akhona yini amazwi ongatsho kulabo abesifazane kakhulu abadabuka eZimbabwe abakhona ngapha eSouth Africa? Siyasizwa abanye besithi hayi into engcono yokuthi abantu bathathane abeZimbabwe bodwa. Wena ukubona njani khona?
Angeke ngithi abantu bethathana beZimbabwe bodwa ngoba lokho kubulalana akusikho ukuthi kubulalana bona bodwa beSouth Africa. Into nje ebuhlungu engayitsho kubo mama abaseZimbabwe balapha eSouth Africa ukuthi bakithi asingenele emathandweni kodwa singasuki singene sesingene bangesiphanga. Uma usubona ukuthi umuntu uyakuhlukumeza ungathuli khuluma ngoba ukuthula kwakho akwazi ukuyaze kufikephi. Ngesikhathi nje umuntu eqala nje into iqala ngempama enyane eyodwa newethu eqala nje uyivumela impama uthule sase kuyavuka kuyinqini sase kwakhona kuvuke kungumese ekuqineni kuba yisibhamu umuntu ekubulala. Le nto ayela kuthi ubaba ngowaseZimbabwe noma ngowaseSouth Africa kodwa abomama abahlukumezekile asifundeni ukukhuluma. Omama bengaqala ukukhuluma mhla iqala ngento yokuhlukunyezwa mhlawumbe zingaba khona indlela zokuthi siyivimbe ingamemetheki iziqinisike esikhathini sokuthi kuze ubulawe umuntu aluze impilo yakhe ashiye abantwana. Into ezisibuhlungu futhi ukuthi kulezi nsuku ezidlulile abantu sibabona bebulawa asibobona abantu abasadileyo ngabantu nje abasemathandeni abantu basephila ngithi sibakhangele ukuthi abantu bazosada kuze uthole ukuthi abafiki kuleso simo sokuthi bathade abantu baseseyintombi lejasi esikhundleni sokuthi ngani lapho uthiwa uthando lwabo luyatshisa khona bathandana kakhulu kodwa kusuke kubalambe izinkinga zokuthi begcine besika lapho ukuthi ezibulalayo.
Okungasekho ngamasiko yini ngoba kudala kwakuthiwa nqa intombi lejaha bengani bayahluphana bayathathana bahambisane ku aunti. Akusekho yini konoko kungayikho yini kubangela?
Yazi ake ngithi njengathi thina singe singamaZimbabwe yase South Africa. Abantwana beqedile isikolo, umbuqedile i-O-level. Umntwana oqedile O-level le 15 16 years. Mayiqedile O-level suka ekhaya isidala phezimbabwe. Okokuqala nje ayayithola umlayo wabo aunti, wabakazi nabo gogo. Ukuthi afundise ukuthi mawuyintombi ziphatha kanje, mawuthola ijaha ijaha liphathwa kanje. Asitholanga isikhathi, abantu abaningi abasitholanga isikhathi sokuthi bafundise ngezinto ezifana nalezo. Kade isikole umuntu uza lapha eGoli, lapha eGoli asilabo aunti, asilabo gogo ukuthi basihlalise phansi basitshele ukuthi uba yintombi uziphatha kanjani, phambi kwejaha uziphatha kanjani, siyintombi esiqonile ijaha uliphatha kanjani. Mhlawumbe kunye kusuke ukuthi suke siqhileke ukuphatha amajaha ethilayo esuke siwaqonile. Kuthola ukuthi indlela mhlawumbe ophila ngayo bokhuluma ngalelo ijaha ngoba ufundisekanga ngokuphila lo muntu wesisa. Ugcine kuyiye ekudonisele ukuthini umuntu lwazi ukumbuza usho lento ezomkhuba, kumbuza uwenze lento ezomkhuba, inhliziyo yakhe njengoba incane agcine efinyelele isimo sokuthi akubulale. Njalo futhi lapha njengoba sisekuhambeni ogogo abekho, o-anti abekho, noba labomama nje abekho, uthole ukuthi umntwana noba seqomile mayile nkinga le jaha. Asikho isikhathi lesiyane sokuthi umuntu ahlale phansi agijima abalekele kubabakazi ayezi ukuthi babakazi nanti jaha lapha sesixabane ngalokhu nalokhu, babakazi abizi ijaha kuhlale phansi kuxoxiswane. Into yakhona nje sivele yenzeke nje, akuxoxiswana akukhulunywa. Uthando lungenakuxoxisana vele kukhangelelekile ukuthi kuze besikisane lapho ngoba akukhulunywa. Kuqakathekile ukuthi abantu bakhulume emathandweni. Sasenabo babakazi labo gogo esagijima siyebika khona ukuthi bakithi nanku lapha sesixabana losamfana sesixabana lesoka lami, ukubabakazi akhuza hlalise phansi kubiza omali umibe labo esoka kube uhlale phansi kufuza. Akusekho lokho.
Hayi, kuyezwakala isikhathi iso singasavumi. Ungavalelisa abalaleni?
Hayi, ngiyavalelisa kubalaleli. Ngigqugquzela futhi ukuthi omama asikhulumeni, uqale ukufaka impama ungasihli ngoba impama leyo ekugcineni igcine isibhamu ithatha umphefumulo wakho.
Hayi, siyakuzwa, sibongile kakhulu mama.
Kubonga mina mama.
Hello ke bekungunkosikazi Victress Mathuthu olwela ilungelo labesifazane ekunhlanganiso yembokodo ebesiqoxa la ekuhlelo liphuma le ndaba lithona le ndaba. Le balaleli studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930-6065-15460 la ku 13860 kilohertz. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voandebele.com. Kwamanje sengidedela imuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo sixoxa lo nkosikazi Lucia Mativenga, umgcini sihlalo webandla le People's Democratic Party njalo elwela amalungelo abesifazana. Siyakwamukela kuhlelo.
Hayi, kulungile, ngiyabonga.
Siliqhubeka kanjani ngomkhankaso wenu lwana okuhuga abesifazana ukuthi bebhalisele ukuvota? Sabona lilomkhosi omkhulu, waphelela khona phana yini kumbe kukhona lokho elikwenza ngesigaba ngesigaba?
Sesiqhubekela phambili kathe sisingena kuma provinces atshiyeneyo. Mhla ka 9 June siyabe sikobulawayo e-amphitheater. Silombuthano ofana lalowane sawenze eHarare. Kulapho esizabe sisungula lalo uhlelo kuprovinsi yona leyo eyakobulawayo. Mhla ka 9 June kabe kuyiFriday e-amphitheater kobulawayo. Amakhosikazi alaleleyo kathesi abayenelisayo kababuye mhlanokho. Sizotshona sikholisa, sikhuluma ngokuzikhulula,
ukukhuluma ngokukhuthazana ukuyiregister nokukhuthaza njalo uyovota ngesikhathi sokuvota.
Ikhona eminye imikhankaso lapho elihamba khona ebantwini emalokitshini?
Yona i-amphitheater yona leyi singathi ngama-provincial launch. Nxa sesisehla siyathatha umkhankaso lo sihambe lawo kuma-districts lama-districts. Ama-constituencies angu-210. Ungabona nxa sihamba e-province siyabe sisenzela ukuthi khona i-amphitheater isedorobheni kwenzela ukuthi abavela kumalokishi achiyeneyo ngesikhiwa esingathi ku-central. But sizathatha this campaign ihambe ebantwini kumadiko.
Ye, agoqela le maphandleni.
Lasemaphandleni I think ngombono wami i-planning committee yethu izahlangana mhla ka-10 June kulapho esizabe sixoxa khona ukuthi i-province elandelayo ngeyiphi ukuthadetha ama-constituencies, ama-provinces are totally rural, like if you take Manicaland, Mamashonaland and so on.
Salizwa likhuluma kumbuthano lwane wedluleyo ukuthi likhuthaza omama ukuthi bevotele abanye omama. Lapho liyabe lisitshona.
Inkuthazo yethu ngeyokuthi noma kunapho phakathi kwebandla lakho kuba le-primary anje eyokukhetha ukuthi mbani ozamela lelo bandla ku-constituency kumbe ku-ward kumbe ngaphi. Ukuthi khona omama liboba lo mkhuba i-courage to actually choose other women. Kulokuthi umuntu athi hayi ngifuna ukukhetha ubabalwane oleshepi eyi-blue echiya ukukhetha umuntu wesifazane amaziyo negama.
Nxa umuntu ecabanga ukuthi ingxenye wesilisa uyenelisa kulo wesifazana ke
lapho esithola khona ukuthi omama kabaziqakathekisi bacabanga ukuthi mina nginje kambe ngingakwenza. Omama can do it, bayakwazi, benelisa, banganikwa ithuba, bayenelisa ukukhokhela. Ngathi ngifika emzini, omunye umnawami ongumfana, umngakhe engekho, wathi njengoba lithole kungelabantu, namhla ngazi ukuthi lizokudlani. So omama kumele sizicakathekise, siyakwazi ukuthi omama sisebenza nzima, sisebenza kuhle. Umuntu onkathabe ngomsebenzi esiyabe siyenza.
Ungabatshiyela lipha abesifazana ubakhuthaza ngomkhankaso wenu lo wokuthi bebhalisele ukuvota?
Sokuyisikhathi samanina, sokulithuba lethu ukuthi sikhulule ilizwe. Asisukumeni ngobuningi bethu, sililungise leli lizwe lethu eseliwoniwe ngabantu abasibusa kubi. Lathi sibe sibhalwa phansi ungwalo ze-history ukuthi hayi i-election leyana ese eyaba khona ngo-2018 ngabe kuthiwa kasobomama i-election leyana ngabe kasiyiwinanga. We are targeting 2 million women. No woman should be left behind.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Lucia Mativenga, umgcinisihlalo webandla le-People's Democratic Party njalo elwela amalungelo abesifazane. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lindami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha e-Washington DC.
Siyabonga Sithandekile ke sithathi kefu.
Siya kunhlolanja ngayo 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 ngoma 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 ingoma ngoma ingoma
ingoma ka Sandra Ndebele ke leyo ithiwa yena ingoma kodwa singakethukani ke sikhangele indaba ebesilazo lamhlanje. Kambe udlakela oluqhamuke ngeviki edluleyo kubandla lezanu PF lungaba lubangelwe ukukhethana kwemihlobo i-tribalism na? Namhlanje sikhangele udaba lokuhlukuluzwa lokubulawa kwabesifazane e-South Africa. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje lingasitinta ku studio7@voanews.com igama ngo Chris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.